Vachitaura nhasi muchinoi mumanga muchipembererwa zuva renyararo gurukota rehurumende muhofisi yemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vafekezera mupoko muzvare Tabitha Kanengoni Malinga vanoti pasina runyararo hapana budiriro. Muzvare Kanengoni Malinga vati vanofara zvakanyanya nhasi pazuva renyararo sezvo richipa mukana kune varombo kuti vanzwike kuchema kwavo kugamuchira mifungo yakasiyana siyana pamwe nekuremekedza vanhu vose zvisinei nezera. Izvi zvatsigirwa namambo Milton Dandawa avati nyika ino yakawana runyararo apo yakawana kuzvitonga kuzere mugore ra1980. Mambo Dandawa vati nekuda kwerunyararo munyika mave nebudiriro yakaunza magetsi kumamisha pamwe nekufamba kwemashoko nechimbi chimbi.
Asi vamugari pavakauya nerunyararo vakauya nepisi, nyika yakatanga kudzikama. Nyika yakatanga kuve nerunyararo. Kana mukatarisa development chaiyo, hakuna development inouya munyika musina runyararo, musina rugare. Mukatarisa kana zvatanazvo kumusha, ini pangu pamusha pandabva kana kune mamwe madzimambo ese, hakuna asisina magetsi pamba. Kungoti seti kana kwasviba kungobaya madziro chete so, mato emuchiedzi magetsi abaka. Taane netiweki, unotaura uri papi, kudhara nyika isati yanyatsokudzikama, isati yane runyararo, taikwira mabhazi kubva kumusha sekuchida mwoyo kuyo, kuenda kare kunofona chete. Ukanyora tsamba une 2 weeks, 3 weeks wakamirira mhinduro. Asi iko zvino nekuda kwekuti nyika ino runyararo, development yakauya, taakufona nemafoni, kungoisa chete foni panzeve wakutofona, wotaura kana kuHarare, wotaura kana kune vana vari kune dzimwe nyika, wakutongotaura pasina kana 10 minutes wanodii.
Izvi zvatsigirwa nebane Tembo anga achitsigira kuti vanhu vabatane kuti pave nerunyararo munyika. Rimwe rede Tembo raitwa nevana vasikana vepachikoro chepachemagamba muchinoi.
Pasina runyararo isu vana vezimbabwe musodzi mumatama. Ingawandi chapakanyika chatitipenengurwe vakuru vedu vakare vakataura. Pasina runyararo hapana kugarisana. Asika unofanira kuziva kuti runyararo harungouyi chete nekunyorerana zvibvumirano pasi kana kuuya nemhirizhonga. Runyararo runotanga neni, newe, nesu tese. Runyararo rinokosha kumunhu wese, angava mutema kana muchena. Uyezve rinovaka ramangwana revechidiki vedu. Aiwa achakafukidza dzimba matenga. Vadikani, ngatiti tinofukidza Zimbabwe ngaruve runyararo. Aiwa ka, chazezesa mutunhu ine mago, taikwirireiko mutunhu yacho, taikwira kuti tage runyararo. Kana runyararo rwauya rwatigo munyika medu, koti chechikei, takugara tichifara tichiziva kuti tiri runyararo. Inga vakuru vedu vakati, chara chimwe hachitswanyiita, ngatiungamei tese tiswanye indai yerunyararo. Aiwa ka, runyararo runofanira kuuya munyika medu muno.
Runyararo, runyararo, rinouya neni, newe, nesu tese. Aiwa vadikani, shoko harifikwi, isu pedu tasakura tazunza, zvava uri ini newe kuti tigadzire runyararo.
Vachiverenga mashoko emunyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon, mumiriri weUnited Nations munyika vaBishop Parajuli, vati vanoshushikana nemhirizhonga iri kuitika munzvimbo dzakawanda pasi rose nokuda kwemhirizhonga dzekupandukirana, vati vanhu vose pasi rose ngavabatane kuti vapedze mhirizhonga. Mhemberero yerunyararo iri kuitwa pasi pedingindira rinokurudzira kubatana mukuunza runyararo netarisiro yekuremekedza vanhu vose kana kuti Partnership for Peace, Dignity for All. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.